mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19, asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro, vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matsagi vanhu vangazvisvika almost 200. Chirikuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita katripa hotel, patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4759, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvheneka vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvino izvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, kunyanya-nyanya kubva zvatanga varianti itsva yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19, asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Saka zvinorevei vaRusike?
Zvitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjerera kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi checovid-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera, ningati nguva yatirino iyi mugore rapera ra 2020 takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi zvinezvi tasangana ne4th wave mugore ra2021 munguva imwe chete iyoyo tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Ko tichitarisawo varasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoi yatiri inoi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi. Hatizivi kuti patinopedza holiday yekisimusi nenyu here zvinhu zvine zenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yeholiday ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya ngatiitei tichitsika mabreak nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vane zvinge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo neZuro. Mutauriri wesangano iri vaObert Masaraure avo pachangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU-PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi. Izvo vanoti ndezvemanyepo.
Yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi ikatumira matsagi vanhu vangazvisvika almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita pasi pahotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore vakapinda vakasvika pakupaza madhoo kupinda matiatiitira musangano vakarova vanhu vachipaza zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutori kuchipatara vari kuonekwana nachiremba. Vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vanga vachiti akuza mhosva dzakasiyana kutambisa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Mamembers ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti havana kudzorwa kumashure varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete ndechekuti pazokonekana kuti tisarudze chepesenda paisi chepesen nekuti vamwe vako vakuvara vava vachakwanisi kuendeza mberi neprosesi. Asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindresti evacitizens ese anga achiadresswa nehurumende yemusiwo yekutenga dzisenuna dzevanhu. Saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unoteera kuti tiite sarudzo dzachairperson napaisi chairperson. Ini saspokesperson tichange tichiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasachigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa yava ndevezanupf?
Taziva nenyaya yekuti vanga vachitapota vachiita maslogan emusangano wavo weZANU-PF vanga vachipusha zvakanyanya vachitaura kuti vachishandisa rhetoriki inotaurwa nezanupf yekuti munosponsorwa newese vachishandisa rhetoriki yemasanctions nevamwe vachatoidentifya vanotombozikanwa nevagari vemunda wayo vanga vari mupati yemusangano wedu vachitozikanwa kuti ava vanhu vezanupf ende mapurisa azouya tatokwanisa kupavarongedzerawo vamwe vacho vasati vafa asi havana kukwanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu vemubla wayo vanovaziva vanhu avo
zvino pamasarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imwe zvemuri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neatus munozorikwanisa here basa rose rakawanda kudai
hongu iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita acrisis coalition mubatanidzwa wemaorganization ese kusanganisira atus tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine sekretariati yakatisimbei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa urongwa rwekuti ndezvipi zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati one day isu tinongopa political direction asi nevanhu vanenge vachiita basa repacrisis zuva nezuva saka hazvizotidyire munguva yakawanda sezvo kuti tetimboti misangano pamwe neapo nenguva dzino idzotitsanangura kuti tinodei kuti chiitike tichiitawo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti titsanangura
avo vange vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobed masaraure vari parunhare nestudio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti vecrisis in Zimbabwe coalition vari kuhwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei nezanupf
musangano wezanupf hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana necrisis coalition nhengo dzemusangano wezanupf hadzina kutyidzana kwadzinoita nako necrisis coalition saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu vezanupf vari bhizi kupinda musangano wecrisis coalition aiwa mamemba hatishei manem mamembers necrisis coalition zvakare zvinhu zvaakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepanhau kana kuti vanotepfenyura havachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vangoramba vachingoti zanupf pose pose hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano wezanupf wanga uripo
asi vamugwadi crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri vezanupf ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekubulawayo uyu
vanhu vecrisis coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa ngavatore responsibility vagadzise dambudziko riri mumba mavo kumdc kukarwiswa vakarwisana vamaikupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangirai kurufu zvinonzi zanupf vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi zanupf vamwonzora navakupi vakarwisana konzi zanupf vakadzingana muparamende vachinyorerana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi zanupf nhasi vecrisis coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare zanupf aewa taakukumbirawo kuti munyare musangano wezanupf musangano wezanupf nenhengo dzavo uri bhizi kuita basa rokuvaka nyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo nyika inotongwa nevene vayo ndo basa riri kuita nhengo dzezanupf idzodzo iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvokubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi mu News Day mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhute anova bazi Glen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. Mu News Day makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pehuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rinoroga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru masana manomwe $2.8 million. ZimLive.com rinoti vachuchusi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape umbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva. Vakati zvakare vaChiwenga vape umbowo hwavo muchivande zvisinganzwiki nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa umbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura pane hanzvadzi yangu iyo yataura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hosepipe kuti sei isiri kubudisa mvura asingatarise tepi. Ngaatange atarisa tepi wozoblema hosepipe kuti chokwadi chaicho. Ngaatarise kuona kuti Minister of Local Government ndewei, handiti ndewezanu, ndiye anofanira kunge achibudisa mari kuti makanzu anyatsokufangishena zvakanaka, marara atakurwe. Asi kana achisunga mari, makanzuro hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdc vakapera kudzingwa vese kurikonewa mamonzora nezanupf. Saka iwo kana nyarara zvako makomenzi ako akatotakwa, nyarara kuti
makadi pa studio 7 apo vashamarere muse makadi zvenyu. Tinokutendai nenyuzi dzamotiba. Ini ndoitwa Severino Makonye. Tinokumbirawo utungamiri hweMDC vauye vatitaurirewo nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvozvo kuti Mede Mukupe varoda vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudzawo chokwadi pamusoro pazvo nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu, nokuti te tisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani pastudio 7 pano, mangwanani vakuru vatungamiriri vestudio 7. Ini ndinoitwa Mukume, ndinogara ndiri muJubeki, mushando tibva muna machechecho. Ai, ndino urombo nevanhu vezanupf kana vichitaura kuti hanzi isusu hatinei nemusangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vichiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vichiti havana chokuita ndiyona, vanonga vechiti kudii? Vakomana kana vakorwe nyika vanhu vezanupf vaka iyo vakatoikorera, ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano, inoita kuti nyika isimuke.
Pazvai vashamarara vestudio 7, ndinokurudzira zvambo vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichirengorega kutaura chete kuti tiri kuda kufota tiri kunoko. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chava kutodikwa pakutoenda kumusha vanhu vava vandorejista kufota, ndiko kuti mukomana anyatsokunda zvakanaka. tinangova hata tikuno kushakara vanoona kuti mukana kubira maradi kana mukoma wande ana mukoma jonga ni vamwe vose vasitudio a inenye hangu ndine kweseni maki nemurungi wemusangano wekuzani BF ha kuti munhu yeye ane chido na president wake because pamwe pacho haungamboti auye kuzokomishina materminus nematoireti ngaakavharwa mbozvotoita kunge hamene zvimwe zvinhu zvine musoro zvavatomuunzira ipapo kuri kungoda chete kungomusekesa nenyika havana here chimwe chinhu chine musoro chekuti vangauyo vangamudaidzawo kuti asvikokomishinawo ipapo waakuita sekunge munhu aya apererwa anongotambira zvese zvese ayo zvekuti haachaziva kuti izvi zvinomuvaka here kana kuti zvinomudii ngavafungewo zvimwe zvinhu zvekuita vozodaidzawo purezidendi kuti apa purezidendi apa imbouyawo mumboadhiresawo muchikomishini pane kuti zvinongodaidza purezidendi kuti nematerminus ese zvinhu zvisina nemusoro wese vanozangu ngatitirwa muzve
mangwana akanaka ana mukoma juma akandimira mukoma blessing zulu pastudio 7 ine shango ndindipita ndiri pano pasouth africa papolokwane ha tinotenda vashamari moti panhau dzechikuwa zvinoitikawo munyikati menyika yezimbabwe tichiti ha pamberi nokubatana vana vezimbabwe tikwanisa kukunda sano pf ngokuti ha kana tingarejesa kuvhota nouwandu hwedu vana vezimbabwe sano pf tinoikunda ngokuti ha tanoita kushungudzwa nesano pf takuda kuti mukomana ambopinda purezidendi nesojamisa vambotongawo nyika vambotungamirira vanhu kuti sano pf ha tanoita kushungudzwa sano pf tichitiwo zviri kuitika mubato remdct radaglas monzoro ratosanikuru ha dzinongotungana dzega mudanga ngadzitungane kuti ha monzoro haazivi kwaari kuenda hana direction monzoro kwaari kuenda nekwaari kubva sokuona uri kuenda kupo uri kubva kupi unongodzinga vanhu vakadzinga makanzero emdc alliance nasuno vaonesa futi mubato rake svaka bato rake futi ranotungamirira futi unodzinga futi vamwe ha tinoti vamonzora 2023 hamburi nechino kana hwani urungu waraidza zvenyu nguva ndatenda vamushamari ndindipita zvangu ndiri kutsaura mundikwazisiro vashamarire vese vanotenda studio 7 ipapo ndichiti kwazuvai kwazuvai machinja ane rudo vezano pf ndivakwazisi ndo vari kushungurudza vanhu vachivawa ndatendanga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji muAmerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus. Vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika. Sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora? Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19 vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo.
Kune zviri zvakati wandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa, vamwe vanhu varege kusaka mabasa. Chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yecovid yakauya namashandiro matsva ariko muAmerica muno. Ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mazuva mauya kubasa mazuva moshandira kumba. Zvinhu zvakanakira nokushatira vamwe vashandi izvozvo. Pana vamwewo vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosangana na vamwe ikoko ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu handichadi izvozvo vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa vamwe vanoti kana uchizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zviri zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid vamwe vari kuzviramba izvozvo ah zviri randichirega zvangu kubasa iroro kozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba ndomwandinovata ndomune mhuri yangu ndofema kukupi ndaachida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa vobva voramobudawo mabasa zvichingoenda zvakati saka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika
vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa
munyika yeamerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa ike zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nokuti munhu unenge akasevhawo mari dzake kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderi vamwe vanorarama una mapart-time job wokuti apa wambosevenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ah ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho
iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvezveupfumi hwenyika akamira sei muno muamerica
mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kwoupfumi hwemuamerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muamerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana china zvinogara kuda ana africa uku hazvisi kunatsokufamba zvakanaka tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsuku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha mangurura achoni saka ikonomi iri kuzama nopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira asi tinoona kuti mberi uko kwakati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iripo yakaita sezvino ndo covid icharamba ichingovapo ichingochinja icharamba saka hurumende yeamerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti chisumudze upfumi hwedu
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muzimbabwe vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanu pf mubulawayo nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka